Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina ndira 9/2017.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pastor Ivan Mawarire weHashtag This Flag vanoburitswa mujeri zvichitevera kubhadhara kwavo mari yechibatiso.
Urongwa hwekusarudza mukuru wevatongi wematare edzimhosva hwoita mutauro zvichitevera danho rehurumende rekuda kuvandudza bumbiro remitemo yenyika kuitira kuti vamugabe vave nesimba rekudoma vega mukuru wevatongi uyu.
Studio 7 inotarisa zvine udzamu mamiriro akaita mapato anopikisa ari munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Murwiri wekodzero dzevanhu Pastor Ivan Mawarire vaburitswa nhasi masikati kubva muchikurubi remand prison zvichitevera kubhadhariswa kwavaitwa mari yechibatiso. Pastor Mawarire avanga vakapfeka nhumbi dzavakasungwa vakapfeka mazuva mapfumbamwe apfuura vabuda pagedhi rechikurubi remand prison nenguva dza 1:50 PM masikati ndokubva vatakurwa nemotokari yemagweta avo. Vamawarire havana kukwanisa kutaura nevatori venhau kwenguva yakareba sezvo vanga vakaneta. Vamawarire vakasungwa svondo rapera panhandare yendege muHarare vachibva kuAmerica uko vanga vari. Pastor Mawarire vari kupomerwa mhosva yekuda kupedigura hurumende yavamugabe, asi vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iye.
Sangano reAbameli Human Rights Lawyers Network rinoti rakakwira kudare repamusoro-soro richipa chikumbiro chekuti pfungwa dzaro dzinzwikwewo nedare iri pamusoro penyaya yekusarudzwa kwaChief Justice. Nerimwe divivo vamwe vanhu vanoti havasi kufara nekuvandudzwa kuruda kuitwa mutemo une chekuita nekusarudzwa kwaChief Justice kuitira kuti mutungamiri wenyika adome ega mukuru wevatongi wematare uyu. Mutore dwenhau Tauraishava anotipanyaya inotevera.
Gweta rinoshanda nesangano reAbameli Human Rights Lawyers Network vamachova naNcube vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rakaita inonzi intervention application muchirungu vachisvitsa chikumbiro chavo kudare reSupreme Court uye nyaya iyi ichanzwikwa nemusi wemuvhuro svondo rinouya. Mutongi wedare reHigh Court Justice Charles Hungwe vaive vapa mutongo wekuti boka reJudicial Services Commission kana kuti JSC rimbosendeka parutivi kusarudzwa kwaChief Justice sezvo mutemo nechekuita nekusarudzwa uku uri kuda kuvandudzwa. Vamwe vati vane zvikumbiro zviviri zvekuti mutongo waJustice Hungwe unzi hauzi pamutemo uye kuti dare iri ripe chiga chekuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vadome Chief Justice kubva pavanhu vatatu vakabvunzwa neveJSC.
Isusu tichipinda ipapo tiri kuti Supreme Court yofanira kuti igadzire judgment iri very clear to the effect yekuti the application yakaitiwa neorder yakagrantwa na the Honorable Justice Hungwe iri kupesana ne constitution yemuno, because constitution iri pachena kuti it is supreme. So if munhu achiuya ku court kuti no suspend a constitutional provision because pane propose amendment, tiri kuti aiwa hazvisi pamutemo, pana vave kurasika.
Zvichakadaro, pamusangano wekuzeya nezvekuvandudzwa kwemutemo wekusarudzwa kwaChief Justice uyu waitwa nhasi muBulawayo, vamwe vanhu varatidza kusafara kwavo neurongwa hwehurumende uhu. mumwe mugari amai Majuri Dube vati vanotyira kuti kuda kuchinja mutemo uku inzira yebato riri kutonga rezanu PF yekuedza kupindira mumashandiro evatongi vematare epamusoro. Fungwa idzi dzatsinirwawo navatinei mukwewa avo vanove murongi wemabasa musangano reAbameli Human Rights Lawyers Network.
Kana kusarudzwa kwemajaji kwakuinvolva utungamiri wehurumende yatinoti executive, toshaiwa inonzi judicial independence. It means majudges achakwanise kuexecute majuties awo freely, fairly, without favor. Nekuti vanenge vasarudzwa nemunhu anenge ari president. It means vanenge vachiita zvido zvamunhu anenge ari president.
Vachipa maonero avo panyaya iyi vaMoses Chinengo, avo vaimbove mutongi wedare reHigh Court, vati kunyange hazvo kune vamwe vanoti kuvandudzwa kuri kuda kuitwa mutemo wekusarudzwa kwaChief Justice kuri kuuyapo bumbiro remutemo risati rave nemakore akawanda ravepo, bumbiro iri rinobvumidza kuvandudzwa kwemitemo yemunyika. Vatiwo kana kuvandudzwa kwemitemo iyi kuchiitwa negwara rinotevedzera mitemo iripo havaone chakaipa. Justice Chinengo vati mafungiro avo ndeyekuti kana mutemo uyu wavandudzwa unofanirwa kuve nechiga chakajeka chekuti mutungamiri wenyika anofanirwa kusarudza Chief Justice achishanda pamwe nedare reparamende. Nyaya yekuda kuvandudza mutemo wekusarudzwa kwaChief Justice yakonzera mutauro munyika. Pari zvino Chief Justice vanosarudzwa mushure mekunge vanhu vanenge vachida kuita basa iri vabvunzurudzwa neboka reJSC. Boka iri rinozoendesa mazita matatu kumutungamiri wenyika kuti vasarudze munhu mumwe chete anozoita basa iri. Mutemo uyu uri kuda kuvandudzwa kuti mutungamiri wenyika akwanise kudoma munhu anoda kuti aite Chief Justice pasina boka reJSC, sezvo zvichinzi mamiriro akaita boka iri haaite kuti rikwanise kusarudza Chief Justice. Dare reparamende rinotarisirwa kutanga kufamba richinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuvandudzwa kwemutemo uyu svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Masangano maviri anopikisa anotire Progressive Democrats of Zimbabwe pamwe neZimfest apinda mubatanidzwa weCoalition of Democrats kana kuti COD. Asi bato rePeople's Democratic Party runotungamirwa navatendai Biti harina kupinda mubatanidzwa uyu nhasi kunyange hazvo ranga richitarisirwa kuita izvi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vakabata chigaro chasachigaro muCOD parizvino vafara imbira vebato rezunde vati PDP yave kuzopinda mumubatanidzwa uyu svondo rinouya. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri webato iri vaJacob Mafume kuti tinzwe kuti sei bato ravo ratadza kupinda muCOD nhasi sezvo range rakatarisirwa kuita izvi. Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzange dziri pachitiko chanhasi. Mukuru webato reZimfest muZimbabwe vaDerek Lupemba vaudza Studio 7 mushure mokupinda muCOD kuti bato ravo rapinda mumubatanidzwa weCOD nekuti ndiwo unoenderana nezvisungo zvebato ravo.
Tiri kudaira chichemo chevanhu chekuti tibatane nekuti hane nguva tichingochema nezvaanzirongoitika izvi. Saka takabatana tinokwanisa kunge tichibudira mune zvatoda kuita.
Mutevedzeri wasachigaro webato rePDZ vaVictor Mpofu vanoti COD ine chinangwa chekuunza shanduko nemushandira pamwe wemapato ese.
Pane mapolitical parties akawandisa and tirikukona kuti tinyatsosangana kuti tibvise tiuye ne change yatirikuchemera. Saka zvatirikutaura isusu nezvokuti tawana nzira tasangana nemamwe mabato kuti tishandisane kuitira kuti tiwane change muno muZimbabwe.
Mubatanidzwa weCOD uyo wave nemasangano manomwe anosanganisira MDC inotungamirirwa navaWalshman Ncube, Mavambo Kusile Don, Dare, Renewal Democrats of Zimbabwe, Zunde pamwe neZapu une chinangwa chekuti mapato ese anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira anofanira kubatana mukubvisa utongo hweZanu PF. COD inotiwo musarudzo dza2018 ichange ine candidate imwe chete pachinzvimbo chimwe nechimwe chichange chichikwikwidzwa. Vambira avo vakabata chinzvimbo chasachigaro weCOD vanoti mubatanidzwa uyu uchaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro panguva pfupi inotevera. Kunze kwavambira, vamwe vatungamiri vemapato ari mukodhi vanoti vaElton Mangoma veRDZ vasimba makoni vemavambo pamwe naamai Nyagomo vePDZ vapinda muchitiko chanhasi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kunyange hazvo paine mapato akawanda munyika anopikisa bato riri kutonga reZANU-PF, mapato aya haakwanisi kukunda musarudzo kana akapinda asina kubatana. Kunyange hazvo risiri mukodhi, bato guru rinopikisa munyika reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti rakazvipira kushanda nemamwe masangano mukuumba mubatanidzwa uchabvisa ZANU-PF pachigaro muna 2018. Mumwe wevatevedzeri wavatsvangirai vaElias Mudzuri vati bato ravo riri kuita nhaurirano idzi pasi pechirongwa cheNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Vati mamwe mapato akaenda kunotanga kodhi akaramba kupinda munera uye mapato akasununguka akiita zvaanoda. Pari zvino MDC iri kuita hurukuro nemamwe mapato kusanganisira Zim People First, iyo yakapindwa naPongo neZuro, zvichitevera kudzingana kunonzi kwakaitika mubato iri pakati paamai Joyce Mujuru nevamwe vavo vanosanganisira vaDidmas Mutasa varugare gumbo nevamwe, uye neMDC yavancuve nechinangwa chekumba mubatanidzwa wakasimba kuti vabvise ZANU-PF pachigaro. Pari zvino munyika mune mapato ezvematongerwo enyika makumi mashanu nemana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vachishanda vakazvimirira vaLaxon Zembe vanoti vanotambira danho rakatorwa nehurumende rekusendeka parutivi mutemo weStatutory Instrument 20 wegore ra2017 uyo unokwidza mutero wezvekudya zvakawanda nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana wakanga watanga kushanda kutanga kwemwedzi uno. Mutemo uyu wakanga waita kuti mitero yezvekudya zvakaita semupunga, majarini, maheu, mbatatisi nenyama zvikwire mitengo nezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana. Izvi zvakanga zvaitawo kuti vezvitoro vakwidze mitengo yezvinhu nezvikamu zvinonzi zvaida kusvika kumakumi mana kubva muzana.
VaZembe vanoti hurumende yakanga yakwidza mutero wezvinhu zvinodiwa zuva nezuva isina kunzwawo kubva kune vamwe, izvo zvakaita kuti veruzhinji vanyunyute zvikuru. Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vakaudza dare reparamende nemusi wechipiri kuti vakanga vasendeka mutemo uyu kuitira kupa mukana wekunzwawo pfungwa dzevamwe. Vakati vakanga vatotanga kare kuita nhaurirano nemamwe mapoka ane chekuitawo nenyaya iyi. VaZembe vanoti dambudziko riripo nderekuti hurumende iri kushandisa mari yakawandisa panzvimbo yekuti itore matanho anoita kuti ishandise mari shoma akaita sekuderedza uwandu hwevashandi vayo ava vanodya zvikamu zvakawandisa zvemari yainowana.
Danho rakatorwa nehurumende idanho rinokosha nekuti mutemo uyu wakaiswa pasina kutaurirana nekukurukura nevanhu. Saka vanhu vanga vakutambudzika vakutadza kutenga zviro izvozvi, zvinobva zvaunza kuti vanhu vatambure. Zvoitawo futi kuti neinflation yacho ibva yakwiwo futi. Ndo saka hurumende yakatora chidanho chekuti ibvise mutemo wanga waisa uyu umboiswe padivi, vakurukure nevanhu veruzhinji, pave nechibvumirano nekuwirirana kuti zviro zvofambiswa sei, zvichionekwa kuti vanhu vanokwanisawo kurarama here zvakanaka, zvichitarisawo nemari dzinenge dziri kuwana vanhu, zvikurusa panguva ino apo nyaya dzezveupfumi wenyika dzisina kumira zvakanaka. Vanhu havazi kuwana mari, makambani ari kusheya mari. Saka zvanga zvichizounza dambudziko rakakura zvikuru mukurarama kuvanhu.
Asika vaZembe, hurumende yanga yatora danho iri ichiedzawo kuti inge ichiunganidza mari, inozoita sei kuti iwane mari yanga ichitsvaka?
Hurumende inofanira kutarisa mukati mayo. Ine vashandi vamwe vakawandisisa vasina mabasa vari kungobhadharwa. Ndo nyaya yanga iri kungotaurwa kwemakore mazhinji kuti aiwa hurumende ngaitarisise, ngaiongorore mukati mayo kuwanda kwakaita vashandi vamwe vasina mabasa nevamwewo vari kunongobhadharwa vasingazivikanwi kuti vari muhurumende imomo. Nezvimwewo maitiro anoitwa zviro nekuti mota dzimwe dziri kungotengwa nyangwe paine dzimwe dzakanaka but vanongotenga dzimwe. Saka nevanhu vari kuti vasatange kukwidza mutero, ngavatange vagadzirisa mafambiro nemamiriro akaita zvino muhurumende zvikungoitawo makambani ose ose nekuti hurumende yekambani yeZimbabwe iyo zvikungoitawo makambani ose ose ukangotanga kuti hangandikwidze mutengo wezviro zvangu zvendinogadzira nekuti ndoda mari chete chete inosvika panguva yekuti vanhu vanorega kuzvitenga nekuti zvinenge zvaakudhurisisa.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vaLuxon Zembe vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kunepfenyura yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutongi wedare repamusoro muKenya, Justice John Mativo, vapa mutongo wekuti kamba yevapoteri huru mupasirose yedadab icharamba yakavhurwa vachiti danho rehurumende rekuti ivharwe rine rusarura pamwe nekuzvidza.
Pakistan iri kuyambira India nezvekukudza kwairi kuita kugadzirwa kwezvombo zvenuclear pamwe nekuvaka guta rakawandiswa rekugadzirira zvombo zvenuclear izvo inoti zvinoisa munjodzi Islamabad nedunhu rose.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vari kutarisira kuvaka ukama hwakadzama nenyika yeChina unopa chimuko kunyika dzose America neChina. Nezuro bato rinopikisa reZimbabwe People First rakapatsanuka mushure mokunge vakafano bata chigaro chemutungamiri webato iri amai Joyce Mujuru vati vainge vadzinga dzimwe nhengo dzebato iri nomwe. Asi nhengo idzi dzakati amai Mujuru havana simba rekuita izvi pabumbiro remitemo. Vanoriziwe nezviri kuitika vanoti pane nyaya dzakawanda dzakakonzera kuti muchato uyu usvike kwamvura yacheka makumbo. Asi imwe nyaya ndeyekuti poumbwa sei mubatanidzwa pakati pebato iri nemamwe amapato anopikisa sarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa kuti vava nemukana wekukunda ZANU-PF. Vanotsigira amai Mujuru vanoti vakadzingwa ava vaisada mubatanidzwa nebato reMDCT.
Asi mutauriri wechikwata chevakadzingwa ichi varugare gumbo vanoti chavaisada kuti amai Mujuru vaite zanondega pakuita hurukuro nemamwe mapato. Ko, mapato anopikisa angaumbe here mubatanidzwa wakasimba nekunetsana uku? Mukuzeya nyaya iyi nedzimwe, tabata nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi uye vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti vanoona sei kunetsana kuri muZimbabwe People First uye nyaya yemubatanidzwa.
Zvinoitika mupolitics dzeZimbabwe ndezvekuti vese vanoda kupikisa ZANU-PF havana yatingati political ideology kana pfungwa dzokuti vangabatsira sei mhomho dzeZimbabwe vari pachavo vega. Ukaona bato rati iro rakazvimiririra kuti ribatsire Zimbabwe kupolitics rozotsvaga uyo nooyo 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 zvinongoreva kuti ivo vanotungamira mapato mapato osiyaya ishungu chete chinonzi politics havachizivi muchidimbu ndozvazvinongoreva. Uyezve zvazvinonyatsokureva ndezvokuti hakuna munhu muZimbabwe kana kuti bato rati rasvika paudzamu hwokunyatsokunzwisisa chinonzi politics chii uyezve ndezvipi zvingaitwa nerimwe bato zvinopfuura zvinoitwa neZANU-PF parizvino. Nokuti zvinongoratidza zvoga kuti ZANU-PF ibato ravanhu vane zvido zvavanhu ende iye zvino muchaona 2018 yatosvikaka asi yawatongwa mupanda mupanda zvoreva kuti avo vanhu vangavoda kuzama kutevera mapato ivaona kuti aiwa aya matakananaka.
Vamudzengi pindurai tinzwe.
Zvindikahwereketa ndezvekuti zvaitika ku People First izvi hazvisi zvitsva muAfrica nomuZimbabwe. Mapato anopikisa anoita matambudziko. Matambudziko ariwo kuti kunonyanya kuita vanhu kana kuti veti zvetingati zvevanhu. Ndiani uchawana mbiri, ndiani ndo zvinoita mapato, ndo dambudziko raitika muAfrica, hamusi muZimbabwe chete. Mukatarira kunyika dzakaita sana Kenya zvakaitika muna 1998 tikaguma tava neiyaya yanzi the Kenyan syndrome, pakapatsanura naFord. Then mukatariravo muno MDC ndo rakava bato rakatombozama kuti rikwikwidze ZANU-PF, asi muchaona kuti rakatanga futi kupatsanuka. Izvozvi kuti ndiverenge kuti kangani MDC ichipatsanuka, handizivi kuti kangani. Saka nyaya iri panapa inyaya yembiri dzevanhu zvisingaindi muurongwa hungabetsera voruzhinji. Voruzhinji havasivo vanonyanya kutariswa panobumbwa mapato ava. Voruzhinji havasivo vanonyanya kutariswa panofambiswa mabasa emapato ava. Nyaya iripo ndeyekuti mutungamiriri wavanhu, mutungamiriri haana kukanganisika, ndo pane dambudziko ipapo.
Vachirumanzi ndodzoka kamuri, vamwe vari kutioka kuipa kwechimwe kunaka kwechimwe. Izvi zvakutoreva kuti amai mujuru vakwanisa kuti vange vachiimba vachiumba mubatanidzwa neMDCT, nekuti vamwe vari kunzi vakadzingwa ava vanenge vanga vasingadi nyaya iyoyi.
Hazvina zvazvinoreva zvokubatana kwamai mujuru onani nani nani, hazvichinji politics dzeZimbabwe, uyezve hazvichinji zvishuviro zvamaZimbabweans. MaZimbabweans vanongoda kuti nyika yavo itungamirirwe navanhu vane chido chokutungamirira.
Vamudzengi, ichokwadi here kuti ZANU-PF chete ndo iri kumirira zvido zvevanhu?
Handingati ZANU-PF chete ndo inomirira zvido zvevanhu. Chendingataura apa ndechekuti munyika muno muZimbabwe mune matambudziko. Matambudziko ane chokuita nezveupfumi hwenyika. Vanhu muno vatambura. Munyika muno hamuna kumira zvakanaka. ZANU-PF hongu yakabetsera payakatungamirira kurwiwa kwehondo yakaunza rusununguko. Ikabetserazve ikaita zvakawanda muna 1980. Payakaunza zvikoro nezvimwe zvakadaro nezvimwe zvipatara. Izvozvo zvinotendwa. Asi panguva ino ZANU-PF zvinenge zviri kuiremera kuti igadzirise zviri kunetsa Zimbabwe. Asi dambudziko vuri raita iroro rokuti vanopikisa ZANU-PF vanengevo vane vutera kudarika kweZANU-PF.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi. Manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera havo kuZANU-PF vagadzira chirumanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare.
Vechidiki mubato reZANU-PF vanotovari kuenderera mberi nemhemberero dzebhavhadhe remutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, kunyange hazvo kune vamwe vari kushoropodza bato ravo. Mhemberero idzi dzichaitwa musi wa25 kukadzi kumatopo mudunhu reMatebeleland South. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, munyori wevechidiki vakudza ichipanga vati gadziro dzavo dzavo pachinhano chepamusoro. Vachipanga vati kunyange hazvo kune mamwe mapoka anopikisa ZANU-PF asiri kufara kuti bato riite mhemberero kuRhodes Preparatory School mudunhu rematopo kuMatebeleland South, vati vari kuzoenderera mberi neurongwa hwavo. Vachipanga vati nhengo dzavo kudunhu iri ndidzo dzakasarudza nzvimbo iyi.
Akasarudza nzvimbo yematopos vagari vedunhu reMatebeleland South Province mushure mekunge vaona kuti isu sevechidiki tiri kutarisira kusimudzira bazi rezvekushanyirwa kwenyika rinonzi pachirungu retourism industry, chichitungamirwa netourism ministry. Saka vaona izvozvo, vanayo nzvimbo kuMatebeleland South inoita zvetourism inozikana nekuti matopos. Saka ndobe tiri kuitira ipapo, ndopari kudiwa nevanhu veMatebeleland South Province.
Pavabvunzwa neStudio 7 kuti sei vari kuita mhemberero dzinotora mari yakawanda, panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika, vachipanga vati munhu nemunhu ane mvumo yekuunganidza mari oshandisa zvaanoda.
Mhemberero dzekupemberera zuva ravamugabe hatidzisiyanise nezuva reChristmas remusi wa25 December. Vari kutaura kuti dai mari inoshandiswa pakupemberera zuva ravamugabe dai yashandiswa kune zvimwe zvinhu, zvakangofanana nekutaura kuti zvoni dai mari inoshandiswa musi weChristmas Day yashandiswa kune zvimwe zvinhu. Ende munhu anotaura kuti mari iyoyo dai yazodai yazodai, hapana chinotadzisa munhu iye kutsvakawo mari yakewo achiitawo zvaari kutarisira izvozvo. It would be unfair kuti unoti zvoni kune munhu mari anenge asunza ake oti ada kuishandisa kuita zvemunyika yekwake womuti aiwa dai washandisa izvi. No, iyi mari inenge yasunzwa, kana pane mari inenge yasunzwa, inenge yasunzwa neZANU-PF Youth League, ngaishandiswe neZANU-PF Youth League. Haisi mari yehurumende, imari yebato.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute vapetsai Ruhanya vanoti zvanga zvakakosha kuti vachipanga pamwe nevamwe vechidiki veZANU-PF vatererewo nhunha dzevanhu vodzisvitsa kuvatungamiriri vebato iri.
Ndinofunga vachipanga vari kurasika. Kana vachipanga vari munhu anotungamirira mayouth eZANU, anosanganisirawo mayouth eZANU ari kumativeriland nokunana Midlands ane hama dzakaponderwa nokurasikirwa munguva yekukura hundi, zvaaikwanisa kuita kuinda kundogara pasi nevane nhuna dzavo voonzwa kuti zvichemo zvavo ndezvipi, voona kuti vose bato revechidiko muZANU vangatora sei nyaya iyi kuisa kuvatungamiri vavo vamugabe nevamwe vavo kuti nyaya yekukura hundi igadziriswe.
Asi mumwe wevativedzeri vemutungamiriri weMDC vaElias Mudzuri vati vanofungidzira kuti kuitwa kwemhemberero idzi kunzvimbo yematopos zvinogona kuve zvine chivanhu mukati.
Pamwe anenge achiitawo chivanhu chakewo zvake chaanofunga chinoshanda.
Vamugabe vari kusvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu musi wa21 kukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tokupai zviri kutevera tichinzwa kubva kuna Chioneso Jani muchirongwa Pindai Mudariro.
Tino kukwazisai watereri muchirongwa chedu Pindai Mudariro, chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine hurukuro na Taira Chikocho, kana kuti Madam Boss. Makadi Madam Boss?
Kuno kuziri kufamba bobo, hamene ikoko mukuzvigona sei?
Makatanga rini kuita zvemitambo yekufadza vanhu?
Zvekusengesa vanhu izvi zvakangogara zviri mandiri. Last year muna November pane kaskit kandakaita. Kaskit aka pandakakaisa mufamily group kabva kazara everywhere. Ndakaona kuti izvine izvi vanhu muno munyika vane mastress ekutsvaga mari. So ndakangoti instead yekuti vanhu vaite stress, let me come up with something to see. Vanoseka, vanofarawo, vanombokanganwa nezvekufunga nhamo.
Madam Boss munhu akaita sei?
Madam Boss kana vabva paset mukadzi ane mhuri yake, ari married, anotevedzera mutemo wemurume wake. Kana vari Taira, kana ari muasisiri Madam Boss anoekta uyo, zvizvi zvandinoekta zvizvi, hamba mangu matinga zvito herangu mani, ndinorambwa kane murume ndakadaro,
Chii chamunoda kuti madzimai adzidze pane zvamunoita?
Inini chandinoda kukuudza vakadzi vano, especially vanoita saMadam Boss, ndechekuti upenyu ibhora, upenyu imhindupindu. Munhu wauri kushainira iyeye mangwana achave apamusoro pako. Ende kuti munhu anzi ndimade, it's not by choice yake. Never know kuti situation yake yazoita kuti ave made. Ndiyeye wauri kudaro, mangwana ndiye achazokubatsira. So ngatimbobatanai zvakanaka.
Ava vanga vari amai Taira Chikocho aka Madam Boss. Ini ndini Chioneso Jani muchirongwa Pindai Mudariro.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa nyaya yevanhukadzi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, nichitumirari zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande nantungamiri Nkomo munhau dzechindebele.